zino ngati arikuti kwikwidzoyera anofi ikwikwidzo yakatariswa nenyika yese pamusaka pekuti ndiyo ichaditemena kuti bato rinenge rine yanti upper hand musenate ichi magariro atatakaita marepublican ndoatanga vane anoti majority vote so varofanira kuti vahwine masiti mairi aya kuti vakwanise kuti kana vakuisa mutemo zviya zviya president anenge aine vanhu vanomubatsira vasingaopozi saka vanhu vese vari kuenda kumuvhota anofunga vari kuti takabureka marekodi saka ibasa basa.
Takaona nezuro mutungamiriri wenyika vadonald trump pamwe chete nevakasarudzwa kutungamira nyika vasati vagadzwa zvavo vajoe biden vachipindawo mudunhu regeorgia kunotsvaga rutsigiro izvi zvinobatsira sei nhengo dzavo dziri kukwikwidza idzi
izvi zvinobatsira kuti nhengo dzavo dzati kukwidza vamwe vanhu vanozikanwa zvavo asi avo vajoe biden natrump vachiuya vanhu vanozikanwa nenyika yese vekuti pese pavanotaura vanhu vanoteerera saka vaya vangu vachida kuvhotera masenata ari kukwikwidza munomu vakanzwa kuti ari kutsikirwa nanhingi arikutsikirwa nanhingi zvinoattracta attention yavo voenda kunovhota.
Mungavataura here kuti zvinhu zvakamira sei tichitarisa kuti munguva dzinoitwa sarudzo tinoona kuine mitsetse nezvimwe zvakadaro zvinhu zviri kuwanikwa here izvozvo muri kuvhoterwa?
Panguva ino zvaa zviri nani chaizvo zvinoti ndakaenda kunovhota zvakangonditorera maviri zino kunga 10 chaivo ndadatopinda ndikabuda ndikapedza zvese nekuti vanhu vakanyanya ithink vanoti 1/3 yevanhu vanokwanisa kana kuti vakaregista kuvhota vakatovhota kare vachishandisa yavanoti early voting so zvinhu zvakadaro zvakabatsira kuti mitsetse iite mudiki.
Ko tichitarisawo kuti vatrump mudunhu iro regeorgia vari kunyunyuta kuti sarudzo dzakabirwa zvakanyanya munoona zvine zvazvinokanganisawo here kana kuti zvichiwedzera kukunda kwebato ravo remarepublican?
Kwandiri zvinokanganisa yatingati confidence yekune vagari vemugeorgia kuti kana ndikanoisa vhoti yangu inini inokaundwa here kana kuti ichapirirwa asi kune vanhu vanofarira vemadhemokrasi hazvisi kudiscourage vanhu kuti vanovhota vemadhemokrasi vanototi zvaita nekuti vakaramba vachirwisa kudaro vachiita zvavanoita izvo zvezvi zviri kutora focus away kune zvinhu zvine basa.